nogo nojekesa ati ndotanga nchitinini sokuti akati tokambunzwa handisini ndakataura izvozvo mumwe munhuwo akataura izvozvo kuti zvandataura zvisi zvandataura zviripo nezvekuti vanhu vakapinda mapurazi zvisiri pamutemo mapurazi anoitemboete matitle mapurazi private property akapindapo da kuzo vanhu vari kupinda vachisvipa dzimba asi akapindapo makoronyeri matsotsi anosikutanga kupega kotanga kutengesera vanhu kutora vanhu mari dzevanhu vachitengesa lendi isiri yavo poita even argument yekuti purazi yaasi sezvanda ndiye murungu ndoti even if dainge iri yemurungu ndozvoita yekuti munhu apinde papurazi ipapo pemurungu wacho okutanga kutengesa pange purazi yake kana iri yemurungu iye ari kutsvaga ipapo so chiripo ndechekuti court order yatakabvura kuti vanhu ivavo vabviswe pavagere ipapo so that isisi tine plan yekuita housing scheme ipapo plan zviri pamutemo yehousing scheme ndezvekuti panoitwa maplans anoenda kufizical planning poonekwa kuti maplans aya anowirirana nemutemo here kuti pane mvura here mvura inenge ichibva kupi pane suwa here tatine kuti anobva Caledonia imwe yeye iri panhumu inadatonga isina planning isina chii zvekurambidzwa zvofuti and handifunga kuti senyika tingangoita izvozvo kuti anoes yekuti munhu anongosvika achikupinda pambapo munhu otanga kutengesa and no otanga kuisa mari muhome aisira vanhu nao vanhu ivavo ndo vaakunhuhina manje vaakusafa manje isi tine koti ode yekuti vanhu vabviswe ipapo ndosaka vanhu vakaenda vakabviswa mapurisa anobvisa vanhu ipapo ichiliga kuti ouneka uri ipapo because pane koti order iripo
asi ivo vanhu vakanga vatengeserwa vachivaka dzimbavo vakazombowanawo here mukana wekuti mutaurirane muone kuti vangapiwa mukana here wokugara kana kuti wekurongedza zvinhu zvavo
vanhu vakafuririrwa vakafurirwa kakawanda isi zvakaita makorenyera aona kuti nyaya yaakusvika payakuda makorenyera yakaramba achifurira vanhu kuti aiwa musanyeperwe hati kuenda kukoti hetinonoa heti kuenda kukoti kusvika vanhu vakaita confused kuti vazive kuti ndigina kuti vatadze kuziva kuti nevakuna unogoenda kukoti iwa hauna chawakabata haina chawanacho ini uenda kukoti nomunhu ane matatizi dzake unoenda kukoti uchiti kudi so vanhu vacho ivavo futi kuti varambe vagarepo ichiilegal kuti varambe vagarepo isi hatizogona kuplana zvatida kuti tiplantiti aproper housing scheme saka ivo futi vanhu iva kuti varambe varipo hazii zvati kuti hazvii unless kana vatodawo zvavo kuti kana isisi taplana zvakanaka naka taakutengesa masenhuwo iwayo handizvo here ivo tovapo priority yekuti vatenge but noti kuti varambe varipo kana varipo obviously kaidzati anothe anarchy zvakai yekuti vanenge vachiita sei matoilets vanenge vachiita sei vanenge vachiita sei pane pangu anothe anarchy again
saka pari zvino pane varipo here papurazi ipapo kana kuti makwanisa kuti venge vachibviswa vese
varipo kana uripo chete utoripo zviri iliga unosungwa kanga uripo uripo zviri iliga unosungwa.